Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo ndira 19/2025 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC, ndichiti, ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica, vaDonald Trump, vogadzwa mangwana, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, dzichiti Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya yekodzero dzevanhu kuitira kuti ukama hwayo neAmerica hufumbire pasi pavaTrump. Ukuwo dzimwe nhengo dzezano PF dzinoti kugadzwa kwavaTrump kunogona kusimudzira ukama hweZimbabwe neAmerica. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vokurudzira vari kusarudza vachatungamira sangano renhabvu reZifa kuti vasatungamidza chioko muhomwe musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri mangwana muvhuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichikurudzira Zimbabwe kuti igadzirise mabatiro ainoita nyaya yekodzero dzevanhu kuitira kuti ukama hwayo neAmerica hupfumbire pasi pehurumende itsva yavaTrump. VaTrump vari kupinda pachigaro kechipiri mushure mekukunda vaJoe Biden veDemocratic Party avo vachange vachisiya basa. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vakarerekera kumapato anopikisa vatawanda jokora vanoti hurumende yeAmerica inowanza kutevedzera hwaro humwe chete panyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ina handione chinochinja, maAmericans vari very principled. Kunyanga vari maDemocrats, kunyanga vari maRepublicans varipo, vose avafarire zvinoitwa neZimbabwe zvekutora kodzero dzevanhu, zvekusunga vanhu zvisiri pamutemo nekuita maabductions uye nenyaya yeuori, nyaya yekuba. MaAmericans ese haazvifarire izvozvo. Saka handione kuti pane chinganyanya kuchinja kubva kumaDemocrats zvichienda kumaRepublicans.
Chii chingaitwe nenyika yeZimbabwe kuti vawanikwe ivo vachitanga ukama hwakanaka neAmerica nehurumende itsva iyi yavaDonald Trump?
Aiwa, zvinoda kuitwa neZimbabwe zviri pachena sadriver wetrakita. Zimbabwe inofanira kugadzirisa unhu hwayo. Zimbabwe inofanira kurega kuponda vanhu. Zimbabwe inofanira kuregedza kumbunyikidza kodzero dzemacitizens. Zimbabwe zvikuru sei inofanira kuti iregedze nyaya yeuori yadai kuparadza nyika. Ivo vanozotaura kuti chaparadza nyika masanctions zvirango zveupfumi, asi kwete, chatambudza vana veZimbabwe, chiri kuita kuti vana veZimbabwe vanhonge svosve nemuromo inyaya yeuori yeumbavha huri kuitwa neZanu PF. Vakaregedza izvozvo vachatanga kudyidzana nenyika dzose zvakanaka, vachatangawo kuona nyika ichienderera mberi.
Avo vanga vari vanoongorora nezvematongerwo enyika uye vakarerekera kumapato anopikisa vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota imo muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwe kuti vanoona kugadzwa kwava Trump kuchinakira nyika yeZimbabwe here.
Tinotarisira kuti pachava nekushanduka kukuru kana vaTrump vachinge vapinda pachigaro sezvavachaita mangwana. Chekutanga ndechekuti vaTrump vakatovimbisawo kare kuti havane nechekuita nekupindira mukati mematongerwo enyika dzevamwe. Vanenge vachitongobatsirawo panenge vachidzibatsirai, asi havasi kuzoisa mhuno dzavo mukati medzimwe nyika. Izvozvo zvega zvinotipa mukana wakanaka seZimbabwe kuti titonge nyika yedu tisina vari kutidzvinyirira, tisina vari kutiomesera, tisina vari kupindira vasina chavanoziva. Saka takatotarisira zvikuru kuti vaTrump vapinde pachigaro apa mangwana. Tinoziva kuti kubva mangwana zvichikwira Zimbabwe madyidzirano edu nedzimwe nyika anenge ava nani zvikuru, nekuti vaTrump munhu asingaite jee kana dambe kana asina utsinye nedzimwe nyika. Munhu anotarisira nyika yake yeAmerica. Tozvatinge takatarisira, uyezve tinobva kufara kukuru kuti kubva mangwana hapanenge pane shanduko yakawanda ichaona.
Tinoona kuti America yanga iri kukurudzira nyika yeZimbabwe kuti iwanikwe iyo ichiita utongi hwejechetere uyezve kuregedza nyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Munoona pane zvichachinja here panyaya yekubviswa kwezvirango zvakatemerwa nyika yeZimbabwe pachapinda vaDonald Trump?
Sekuona kwedu netarisiro yedu sebato rezanu PF senyika yeZimbabwe, tinoona vaTrump vachidyidzana nesu zvikuru. Isu totarisira kuti vaTrump vachapinda pachigaro kana zvidhera ichabviswa, nekuti vakatovimbisana kuti havana chavanowana mukudzvinyirira nyika diki dziri kuedzawo kuti dzirarame.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura nesu vari parunhare kuBritain. Amai Usha Vance ndivo vachave mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika kana kuti second lady, vachiita munhu wekutanga ane midzi kubva kuSouth Asia kuva nechigaro chakadai. Vakadzidza pachikoro chepamusoro-soro cheYale uye igweta. Mutori wedu wenhau weVOA Anita Powell anotarisa nhoroondo yavo uye kusangana kwavakaita nemurume wavo munyaya yandiri kukuverengerai. Amai Usha Vance vakaberekwa muna 1986 kuCalifornia uye vabereki vavo vakabva kuIndia. Amai Vance vakashandira magweta maviri edare repamusoro-soro reSupreme Court. Vakasangana nemurume wavo kuchikoro apo vaiita zvidzidzo zvemitemo, vakazororana muna 2014. Vane vana vatatu. Amai Usha munhu asingawanzoonekwe hake paruzhinji kakawanda kunyangwe murume wavo achiita zvematongerwo enyika.
It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance.
Mufaro wangu kuchingamidza murume wangu uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amirira kutora mhiko J.D. Vance.
Usha
mumwe aimboshanda kuWhite House asi ave kushanda kuAmerican University. Anita McBride anoti,
the growing diversity of our country, of people reaching levels in our politics and civil society in all aspects.
Nyika yedu ine vanhu vemarudzi akasiyana siyana vakawanda vave kukwanisawo kupinda mune zvematongerwo enyika nemamwe mabasa epamusoro. Izvi zvinhu zvakanakira nyika yedu. Kutora chigaro chepamusoro kwava Vance kunodzorawo mudariro gakava panyaya yevanhu vanobva kune dzimwe nyika vachizogara muAmerica. Vari kutora mhiko semutungamiri wenyika vaDonald Trump vakati vachaomesera zvakanyanya vakabva kune dzimwe nyika vasina magwaro ekugara muAmerica. VaTrump vakati vana vanoberekwa muAmerica vanopiwa magwaro ekuva zvizvarwa chete kana mumwe mubereki wavo aine magwaro ekugara munyika zviri pamutemo. VaTrump vanoti,
going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship. Tichenda mberi, vana vevabereki vasina magwaro ekugara zviri pamutemo muAmerica, havasi kuzopiwa ugaro hwekuva zvizvarwa zveAmerica.
Amai Vance vari kuuya panguva iyo paine gakava muchikwata chinotsigira vaTrump vamwe vachiti havachadi kuti vashandi vekunze vapinde munyika nemagwaro emavhiza eH1B. Anobvumidza kushanda muAmerica kwenguva pfupi. Vakawanda vanowana mavhiza aya zvizvarwa zvekuIndia. Asi vamwe vanoti nyaya yekuda kunyima vana vanenge vazvarirwa muAmerica magwaro inogona kutadza kubudirira kumatare. Asi amai Vance vanoonekwa semunhu asiri muchena nevamwe vemuAmerica. Ngatinzwei vachitaura nemutori wenhau Megan Kelly.
Obviously she's not a white person and we've been attacked by some white supremacists over that, but I love Usha. She's such a good mom. She's such a brilliant lawyer.
Asake muchena uye takamboshungurudzwa nevachena vanofurikidza mwero nezvazvo. Asi ndinoda mudzimai wangu Usha ndiye amai vakanaka uye gweta rine njere. Ndinodada naye.
Kune rukumvute rwavo kuSouth India mumusha weVadluru, vanhu vakawanda vakati vari kufara kuti mumwe wavo ainge asimukira zvakanyanya. Kunyangwe murume wavo achipinda Roman Catholic, amai Usha ndeve chitendero chechiHindu. Mumwe mugari wekumusha kwavo kuVadluru Srinivasi anoti
I'm feeling really happy, and the villagers of Vadluru are also happy. In the future, if she becomes the president
of the United States, we have a mumusha wedu varu kufara. Asi mune ramangwana Usha akaita mutungamiri wenyika tichafara zvakanyanya.
Asi amai McBride vakakurudzira amai Vance kuti vanyanya kupedza nguva yavo kuvanhu vatatu.
She has a 2-year-old, a 5-year-old and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted.
Vane mwana ane makore maviri, mumwe mashanu uye mumwe ane makore manomwe. Vanofanira kuona kuti vakwanisa kuti vajairire kugara maziso evakawanda ari pavari.
She has a 2-year-old, a 5-year-old and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted.
Vane mwana ane makore maviri, mumwe mashanu uye mumwe ane makore manomwe. Vanofanira kuona kuti vakwanisa kuti vajairire kugara maziso evakawanda ari pavari. Nemusi wa20 ndira nemuvhuro vanenge votora chigaro chitsva ichi. Nyaya iyi yatumirwa naAnita Powell, VOA News, Washington. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye, VOA Washington. Zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navakuda bejana vanova wechidiki ari muno muAmerica tichikurukura nezvekugadzwa kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vachange vachigadzwa musi womuvhuro.
Nyaya huru yakatarisana navaTrump inyaya yekuswatanudza upfumi hwenyika hweAmerica, kuti nyaya dzezveupfumi dzitange kufamba nenzira inogutsa ruzhinji rweAmerica. Chikonzero chikuru chakaita kuti vanhu vatsigire vaTrump yaiva nyaya yekuti yekudhura, yekukwira kwemutengo yezvinhu, tinoti cost of living muchirungu. Mitengo yezvinhu yanga yakukwira zvakanyanya mitengo yezvekudya. Tobvapo totarisa mitengo yepekugara, tinoti mahousing cost muchirungu. So zvinhu izvozvo, yatinoti inflation, ndizvo zvakakonzera kuti vanhu vange vachitsigira vaTrump. Inflation inokonzerwa nezvinhu zvakawanda, asi zvinhu zvikuru zvinokonzera inflation kunyanyo kutambisa mari kunenge kuchiita hurumende kana hurumende ikapatura mari muzvirongwa pazvirongwa zvakawanda wanda nezvimwe zvisina musoro kusvikira pakuti vanenge vakukwereta mari nekuti mari yavanenge vachitora kubva kumataxis inenge iri shoma kuti izadzikise zvirongwa zvavanenge vainazvo. Izvozvo zvinokonzera inflation, zvinokonzera kuti mutengo wezvinhu ikwire, zvodaro zvobva zvasvika pakuti zvaakuruma umwe neumwe zvake anozvifambira muupenyu hwake. Saka iyi ndiyo nyaya huru ichada kuti vaTrump vatwasanudze nyaya yezveupfumi, kuderedza mutengo wezvinhu, kubatsira kuti upfumi hwenyika huvandudzike, yatinoti economic growth, vanhu vakwanise kuwana mabasa, vachinge vawana mabasa vawane mabasa anobhadhara, mari inoshanda, mari yakasimba inoita kuti vagone kuzviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo.
Sezvo paine dzimwewo nyaya dzavakavimbisa, ndezvipi zvimwe zvamunoona kuti vangada kukurumidza kugadzirisa vachangopedza kugadzwa, tichitarisa zvikuru sei zvinogona kunge zvichibatsira vechidiki vari muno muAmerica nevari kudzimwe nyika dzinosanganisira Africa nemuZimbabwe?
Pane nyaya yesecurity, nyaya yeboda redu reAmerica neMexico. Boda iroro ranga rakavhurika kwenguva yakareba, vanhu vanga vachingobva kupi nekupi zvako kwavanokwanisa kubva nako vachipinda muAmerica zvisiri pamutemo nepaboda ipapo. So vaTrump vanoti chimwe chezvinhu chavari kukoshesa zvikurukuru chiri pamusoro pezvimwe zvese kuvhara boda iroro. So ndo zvimwe zvatakatarisira vaTrump zve vari kuti vachashanda kuti vapedze hondo pakati penyika yeRussia nenyika yeUkraine. Izvozvo zvichatibatsira kuti Ukraine yagara ine rimwe ivhu rakasimba chaizvo, ende zvinoita kuti Ukraine inge ichiproducea zvirimwa nezvekudya zvakawandisa zvinosvika kuAfrica chaiko. Isusu kuZimbabwe tinototengawo zvekudya kubva kuUkraine. So tinotarisira kuti hondo iyoyo ikapera, zvinoita kuti nyika mbiri idzodzo dzitange kudyidzana zvakanaka, dzidyidzanewo zvakanaka nedzimwe nyika.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuru yataita navakuda Bhejana, vanova wechidiki anogara muno muAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange minesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa, sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavaka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzevechitendero kana kuti religious forum. Muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Mangwana kuchange kuchigadzwa vakakunda musarudzo vaDonald Trump. Naizvozvo takumbira munhu waMwari mufundisi Vernon Chamba kuti vambouya nhasi vambotibatsira tionesane tinzwisise kuti utungamiri hwenyika neshoko raMwari zvinodyidzana papi, zvine ukama papi, shoko raMwari rinoti kudii pamusoro peutungamiriri. Mufundisi Chamba, ndinokuchingamidzai kuchirongwa, tipei zvamakati gadzirira nhasi.
Kwazivai vateereri vose, mufaro wangu kuti ndinge ndichitaura nemi panguva inwa. Muzuva ranhasi ndongoda kungogoverana nemi mashoko ari kubva kuna Mwari andangotumwa andazevezerwa naMweya Mutsvene kuti nditaure. Hongu, Mwari vanodawo kuti kereke kana kuti church, kereke inge inewo muromo kana manzwi ainogona kutaura pamusoro pezvematongerwo enyika. Chidzokera muBhaibheri, shoko raMwari, tinoona Mwari vachishanyira muranda wavo kana muprofita wavo munhu waMwari Samueri kuti iwe Samueri chiva muno muguta rerama enda kuimba ya Jesse unozodza mwanakomana wake kuti ave mambo. Mwari vakuda kuisa mutungamiri mutsva munyika yeIsrael. Asi chinhu chekutanga chavanoita saJehovha kushanyira munhu waMwari kuenda kune kereke. Mwari rakakubvira pekutanga rakanga riri zano raMwari kuti kereke yavo iveo ne zveinotaura ivo nemanzwi anokwanisa kupinda iveo nezvishuviro zvavo zveino ivone sei pamusoro pematongerwo enyika. Asi kereke haigone kuti itonge hurumende pazvinhu zvese. Kereke ine simba kudivi remweya. Zvese zvinochekuita nezvinhu zvechinamato nemweya hurumende iri pasi pekereke. Basa rechechi, basa rekereke nderekunamatira vatungamiri vakaiswa naMwari kuti vatonge hurumende inenge yakasarudzwa kana nemutungamiri akasarudzwa naMwari. Basa rekereke kunamata, tichinamatira vatungamiri kuenda kuna Mwari kuti Mwari we Jesu Kristo tenzi we imi mweya mutsvene ndimi mubatsire. Chibataiwo vatungamiri vedu muvafemere kuti vaise mitemo inobva kwamuri. Ndo basa rechechi. Kana chechi ichinge yagumburiswa neutungamiri huri chero pano pasi panyika, haiende kutungamiri nekuti dzimweni dzenguva utungamiri hwacho hunogona kusateerera chechi kana kudheerera kereke. Asi zvine uchenjeri ndezvekuti kereke idzokere kuna Mwari yonokumbira mweya mutsvene kuti vaonewo chekuita vafemere vatungamiri. Ndinoda kutaurawo muenzaniso wezvakaita senyika yeAmerica, USA. VaDonald Trump munhu akatosarudzwa nekuzodzwa naMwari kuti ange pautungamiri. Tinozviziya sei kuti ndiMwari vakavazodza, ndiMwari vakavasarudza? Tinonzwa nemitemo yavo nemirayiro yavanoisa. Ukanzwa mutungamiri anongotaura kuti Jesu, Jesu, Jesu ngatinamate, hatifaniri kukurumidza savanhu kuti tifunge kudzire kuti ari kubva kuna Mwari. Kungotaura chete hakuna kukwana. Asi handei pakuzviri kuitwa, zviri kuitwa mirayiro nemitemo yacho. VaDonald Trump vari kutaura ivo vari kurambidza vanhu ngochani. Ende zvinova zvirizvo zvino zvetinowana zvinokurudzirwa neshoko raMwari. Ndo zvine mirayiro yavo nemitemo yavari kupa. Ndo inoita kuti tizive isusu sekereke savana vaMwari kuti uyu mutungamiri asarudzwa naMwari, uyu ndiye muzodziwa aiswa naMwari kuti atonge nyika. Hazvigone kuti munhu wese afare nesarudzo inenge yakaitwa naMwari. But zvichatibatsira. Saka zvakureva here kuti matambudziko achauye kuhurumende yeAmerica? Matambudziko achauye here kunyika dzizhinji dziri pano kana dzinosanganisira dziri muAfrica? Hazvichareve kuti matambudziko achauye. Matambudziko anouya, asi Mwari kana achinge aisa vavo, zvazvakureva ndezvekuti Mwari ane zvikonzero zvekurwira vanhu venyika iyoyo kana venyika idzodzo, nekuti vanenge vachifamba vari mugwara raMwari. Muropafadzwe munhu wese anga achiteerera. Mwari akuitirei zvakanaka.
Aiwa, kwanhasi togumira pano. Tinokutendai zvikuru mufundisi Chamba nenguva yamatipa. Vateereri nemi, ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Imi ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Ivanze. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chedu. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kukurudzira vari kusarudza vatungamiri venhabvu veZifa kuti vasatungamidza chioko muhomwe musarudzo idzi, asi kuti vasarudze vatungamiri vanokwanisa kusimudzira nhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nhengo makumi nomwe nesere dzeZifa Elective Congress dzichasarudza vatungamiri veZifa dziri kukomekedzwa kuti dzisakudze chioko muhomwe, asi kuti dzisarudze vatungamiri venhabvu vanokodzera. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemugovera svondo rinouya, ndokana dzikasamiswa nenyaya dziri kumatare dzakakwidzwa naBenjani Mwariwari, vaGift Banda navaWalter Magaya. Mwariwari nababanda vakaendesa nyunyuto dzavo kucourt of arbitration for sport iri kuSwitzerland uko vamagaya vakakwidzawo nyaya yavo kuhigh court muHarare. Vamwe vakanzi havakodzere kukwikwidza ndavafara ijere navatemba muliswa. Vamuliswa vanonzi vari kupikisa zvakaitwa neZIFA Normalization Committee mudare reHigh Court muHarare. Kunyange sarudzo idzi dzikasaitwa semarongero azvakaitwa pari zvino, mhuri yenhabvu inoti padzichaitwa pacho vasarudzi vanofarira kusaita zvouori. Asi mukuru weZIFA Normalization Committee vaLincoln Mutasa vanoti kunyange zvakamira zvakadai, sarudzo idzi dziri kuenderera mberi musi wa25 ndira semarongero avakaita. Musi uyu kuchasarudzwa mutungamiri weZIFA, vatevedzeri vake vaviri pamwe nevamwe vanhu vatanhatu vachange vari mubhodhi reZIFA rinenge riine vanhu gumi nemumwe chete. Mutsigiri wechikwata chenyika cheZimbabwe Warriors ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti vari kufara kuti sarudzo idzi dzave kuzoitwa.
Isusu sewatsigiri wenhabvu ndiri kufara chaizvo nekuti nguva yetanatamiriri yasvika. Musi wa25 January kunenge kune sarudzo dzefootball leadership yedu yemuno muZimbabwe, apo panenge pariswa new ZIFA board, utungamiri hutsva hwebhora remunyika.
Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vasarudzi havafaniri kutengesa mavhoti avo sembiri yavaive nayo kare.
Vachada vanhu vanotarisa homwe dzavo zvioko muhomwe mukusarudzana mukutungamirirana bhora ngazvive zvichipedzwa.
Makore apfuura nhengo dzeZIFA Elective Congress dzangachipomerwa mhosva yekutengesa mavhoti pese panga pachiitwa sarudzo. Mutsigiri wechikwata chenhabvu cheZimbabwe National Soccer Team vaMathias Kufandiribwa vanoti nyaya dzekutengeswa kwemavhoti idzi hadzifaniri kudzokororwa zvekare.
Zvatinokumbira kune vachasarudza vatinoti makanzira ndezvekuti ivo neungwaru hwavo ngavasaise homwe pamberi, ngavaise bhora pamberi, nokuti pekupedzisira pacho vakaisa homwe pamberi bhora redu rinofa.
Imwe nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdoms Mukwasi vanoti vari kukumbirisa kuti veZIFA Elective Congress vavasarudzire vanhu vanoziva bhora kwete nekuti vabhadharwa.
Tibatsireiwo nokuvhotera vanhu vebhora, tibatsireiwo nokuisa vanhu vanechekuta nebhora, vadzosewo ikonomi yebhora musystem inobatsira Zimbabwe. Saka tokumbirawo kuti mutarisire kuisa vanhu vebhora tovatiruchemera ndozvatinaro.
VaMusekiwa vanowedzerawo vachiti vari kutarisira kuti kuchasarudzwa mutungamiri weZIFA anoziva, anodya, anorara nekurota nhabvu chete.
Isusu tiri kuda munhu someone who is passionate about football, someone who is passionate about the development of football at grassroots level, at all levels. Munhu anoisa bhora pamberi pane zviro zvese, who put football first. Ndiye munhu atiri kuda iyeyo, someone who sleep, who drinks football. Ndiye munhu atida kuti atungamire bhora redu.
Vanhu vatanhatu vaMashaogore, vaTwai Mpiri, vaMartin Kweza, vaNqobile Magwizi, vaFilimon Machana naMakwinzi Somapiri ndivo vari kutarisirwa kukwikwidza chinzvimbo chemutungamiri weZIFA ichi. ZIFA Normalization Committee yakatambidzwa basa neFIFA rekuita sarudzo yevatungamiri veZIFA iyo isati yabuda muhofisi musi wa31 ndira 2025. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VO.